Musangano uyo watanga vamunangagwa nemudzimai wavo vachisima muti paRobert Mugabe Square apo parikuitirwa musangano uyo. Sachigaro wevakarwa hunde yerusununguko vaChristopher Mutsvangwa vanoti zvinofadza kuti musangano uyu unoitika apo Zimbabwe yakasununguka kubva kuutongo hweudzvanyiriri hwevaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. VaMutsvangwa vanoti vari kufadzwa chose nemufaro une vanhu vari kupinda muCongress.
Aiwa, tiri kufara zvachose, vanhu vari pano vari kunakirwa zvikuru nenzira kuti vakangosununguka kuti nyika yedu yasvika pane chimwe chidanho.
Nhengo yedare reparamende zvakare vakarwa hunde yerusununguko vaJoseph Chinotimba vanoti Congress iri kufamba zvakanaka, asi havasi kufara nenyaya yekuti vemupato vanopikisa vari kuramba vachikurudzira kuti nyika irambe yakateverwa zvirango zveupfumi.
To tell you the truth, Zimbabwe tiri kukanganisa somewhere. Isu vana Chinotimba, we are not corrupt people. Ma corruption people like wanabiti vanoti nyika kana yadai vanoenda kuna na America vanosvika vakutaiwa dzorerai zvinhu zviya zvatakambokumbira. It's very very dangerous.
VaChinotimba vaudza Studio 7 kuti vanotarisira kuti musangano uyu uchabuda nechisungo chinoomesera vanoita zveuori.
Munhu wese anoitwa corruption ngaabatwe, munhu akaba mari ngaabatwe, mabasa ngaaoneke.
Musangano wanhasi wakange wakarongwa nevaimbi vemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vasati vadzingwa basa nemauto. Ndakamirira Studio 7 Harare, ndini Godwin Mangudla.